manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamwavhuvhu 27, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Agricultural Show yovhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika yeMozambique vaPhilippe Nyusi. Matare wedzimhosva oramba kuti vakasungwa pamberi pemusangano weSADC wapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mitengo yezvinhu yotangazve kuita chamuramba mhuru. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaPhilippe Nyusi vavhura zviri pamutemo nhasi gungano guru rezviratidzwa munyaya dzekurima reZimbabwe Agricultural Show. VaNyusi vataura nezvakakoshera kubatsira varimi uye nzira dzechizvino zvino dzekubatsira munguva yenzara. Vazopawo mibayiro kune vamwe varimi vanosanganisira hurudza vaDouglas Monatsi vekubhindura. Vakafano bata chigaro chemutewedzeri wemukuru anoona nezvemisangano mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vaudza Studio 7 kuti kukokwa kwavaNyusi kusimbaradza ukama hwagara huripo pakati peZimbabwe neMozambique. Gore rino kune makambani 12 ari kuratidzira kubva kunyika dzinoti Russia, India, South Africa, Zambia, Pakistan, Eswatini, Japan, Mozambique, China, Malawi neTanzania. Gore rapera kwaive nemakambani mashanu chete. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatevedzeri vavo vaviri vaKembo Mohadi navaConstantino Chiwenga vanga variwo kugungano iri. Gungano regore rino riri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimudzira upfumi kuburikidza nekurima kana kuti cultivating prosperity, growing business, innovating for change, nurturing our future. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kuvhakacha kuti tinzwe mafungiro avo.
Mukoma Zininga, ndinofara zvakanyanya nekutsirwa ndichitsanangura ukama huripo munyaya dzezvekurima pakati peZimbabwe neMozambique. Hazvisi kushamisa kuti mutungamiri wenyika yeMozambique baba Philippe Jacinto Nyusi vakauya muZimbabwe kuzovhura zviri pamutemo edition ye-114 yeAgricultural Show muno muZimbabwe. Izvi tinozvitora nekuzvikoshesa nekuti kubvira munguva yehondo chaiyo vana baba Mashero nevatungamiriri vedu muZimbabwe vaishanda pamwe chete. Saka ukama hweZimbabwe neMozambique ukama huri pakanaka, ukama hwandingatsanangura semukombe nechirongo.
Kune zvisvinu here zviri kubuda kushowa yegore rine irori tichitarisa kuti iyo Mozambique yacho neZimbabwe dzese dzakarohwa nenzara?
Tinofara kuti nyaya dzeagriculture dziri kuramba dzichienda mberi kubvira paseo level pavillage level muZimbabwe yatingati pfumvudza kuenda kune vakagadzwa patsva pakurima nekuenda kuma2 farmers, then tiri kuenda zvakare kuregion. At regional level tukona nyika yedu the Second Republic ichizama zvinofadza kuedza kukudza atingati ma economic and diplomatic ties. Izvi zvinoitwa nambaba vedu vaMnangagwa vachiedza kubatanidza nyika yedu yeZimbabwe neregion, nyika yedu yeZimbabwe neAfrica yose uye pasi rose.
Ndoda kuti nditarisewo kuti zvinorimwa, zvinopfuwiwa, zvinodzidzisanwa pakati peZimbabwe neMozambique kuvarimi ikoku ndezvipi?
Zimbabwe neMozambique tinosh share zvakawanda, tinoshare the boundaries, tinoshare the same climatic conditions, tinoshare mavhu akada kufanana. Hazvinyanyi kunetsa kubva muZimbabwe kuenda kuMozambique. Uye kugadzirwa kwemapepa ezvokurima pakati penyika mbiri hapana zviga kana zvirango zvakawanda zviripo zvinotitadzisa. Tikuona cooperation hombe iri kuitwa pakati peZimbabwe neMozambique. Mukatarisa ambasada vedu vari kuMozambique vaMatemadanda vane zviga zvavainyora zvinovandudza technology neagriculture munyika yedu, mabilateral agreements, mabilateral engagements nema MOUs akawanda anoita kuti agriculture yedu tiendese mberi.
Nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kuvhakacha vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7.
The Voice of America.
Mataredzi mosva mumatunhu akawanda munyika achiri kuramba kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vakasungwa pamberi pemusangano weSADC, izvo zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze. Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti havapindire pane zvinenge zvichiitika kumatare. Vakasungwa vanosanganisira mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timber uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Vasori vanonzi vari kuenderera mberi vachivhima vamwe vanopikisa zvapakuti vakawanda vaende muupoteri. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights aendesawo mapepa kudare repamusoro reHigh Court achipikisa kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vanorwira kodzero dzevanhu muzvare naMatai Kwekweza nevamwe vaviri vavakapambwa navo paRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika kumatare, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Kugokwe kune vagare vako vanosvika 8 ndo nezuro wakanzi wakanyimwa kupiwa bail waya wakasungwa vachinzi wapomerwa mhosva yekuita demonstration kana kuti kuratidzira pavaiita protest yekuti vamunangagwa vakodzeri kunga vari vanotora uchairman weSADC vachiti vachamisa ndonofanira kunga vari panyanga. Asi magweta edu kumaColin Maboke wari kumasvingo wabudirira chaizvo nhasi kuwana kubudiswa kwamukoma Calvin Muvei.
Vakasungorina
just before the SADC summit vachinzi vanga vari kutumidzira mameseji mumaWhatsApp groups vachiinsaita vanhu kuti vaite mihoho kana kuti vaite protest against vamunangagwa kuti vasaite asombo chairperson weSADC. Saka vamuvei vanga vakanyimwa bail kumasvingo Maysville Court, asi vanamukoma Colin Maboke magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakazonyunyuta kana vakaita inonzi appeal kuHigh Court. Saka nhasi justice asisengwe kuHigh Court wapa bail kuna mukoma Calvin.
Vanzi vabhadhare mari
$50 uye varipote kamwe pamasvondo maviri kumasvingo Central Police Station. So tinokakufara kuti shungu dzedu dzekuti vana veZimbabwe wabude mumatirongo, wabude majere mavasingafaniri kunga varimo, dzatanga kuita yield some results.
Konyaya yemumwe mushanyi wekuUganda ainge asungwawo iri kufamba sei vamafunda, achinzi ainge akatakura zvinhu zvekuitisa bonde.
Mushanyi kana kuti tourist wekuUganda Tom uyo ndiye angasara ari kumasvingo aipomerwa mhosva dzekunzi akawanikwa aine zvisina kunyatsokutsarukana mubhegi make paakasungwa pamwe pona Lukas Slavik wangariwo tourist webva kuCzech Republic kuEurope. Asi nezuva ranezuro Tom wekuUganda uyo akazoonekwa asina mhosva, akakwitwa. Saka akakwitwa nekuti gweta redu mukoma Knowledge Mapfure rakamirira Tom iyeye nhasi Lucas awo, vachiti hapana mhosva yavapara, muri kungonetsa henyu washanyi munyika yedu yeZimbabwe, muri kusvibisa nyika nekushungurudza ma tourist anoa wano kakosha kunyikedu. Saka wako wani kwa wasina mwoswa nesuru waka kwitwa nesuru. Ndangandiri kusama kutibate mkuma mavure kutindizu kuti nwachiri mwenyikeri kanto wakangomu dipota uzwa kaitwa Lucas mnemusuwe mkubira.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chirongwa chinokokerwa nehurumende yeAmerica chekusimudzira vechidiki vane zvipo zvakasiyana siyana vanobva kunyika dzemuAfrica cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinonzi nevechidiki vemuZimbabwe chakakosha zvikuru mukukwenenzvera ruzivo rwavo. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vachange vave kukwanisa kutumira tsamba dzavo dzekuti vapiwe mukana wekuenda kuAmerica kutanga musi wa 10 Gunyana unova mwedzi unouya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere ari kuHarare.
Vachitaura neStudio 7, vanoona nezvekudyidzana kwemuzinda weAmerica muZimbabwe neveruzhinji, amai Rebecca Archer Nepa, vatsanangura zvizere pamusoro pechirongwa cheMandela Washington Fellowship.
This fellowship has been incredible. We have sent hundreds of Zimbabweans on this program.
Kutaura kuno, tine mazana evechidiki vemuZimbabwe vakawana mikana yekuzvivandudza kubudikidza nechirongwa ichi, uye vari kuita zvidadiso. Vanokunda kupinda, vanoenda kuAmerica, vanodzidziswa nemhizha kuti vangawedzere ruzivo rwavo nenzira dzipi.
Mumwe wechidiki akambopinda muchirongwa ichi mugore ra2019 anova muzvina bhizimusi, Pritchard Mako, anoti:
chinhu wani chandakaona ndechekuti muAfrica hatinyanyobatana panyaya dzemabhizimusi. So kusangana nevamwe vechidiki vanga vachiita mabhizimusi munyika dzakasiyana kwakandibatsira kudzidzawo kwavari.
Muzvare Messi Chachikoka Joa anoti chirongwa ichi chakashandura upenyu hwake.
Unodzidza zvakawanda zvekuti ukauya ukasikozviisa mubhizimusi rako rinosimukira nekuvanduka zvikurusa.
Vechidiki vanokodzera kupinda muchirongwa ichi vanofanira kunge vachiita mabasa anosimudzira nharaunda dzavanogara, angava mabhizimusi kana kuti mabasa echenjedzo munyaya dzezveutano, zvematongerwo enyika, zvetsika nemagariro nemamwe. Izvi zvinosanganisira vechidiki vari kumaruwa. Avo vanenge vasarudzwa kupinda muchirongwa ichi vanowaniswa mikana yekunodzidza muzvikoro zvepamusoro-soro uye kunoshanda kwechinguva mumakambani makuru ekuAmerica ane chekuita nezvavanenge vachiitawo kumusha. Tawanda Kamba wechidiki wekuNorton ndemumwe anoti anoshuvira kuwanawo mukana wekupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rinouya.
Ini ndinomirira kodzero dzemaLGBTQ kunyanya vechidiki vakaita seni. Asi muno muZimbabwe munongozivawo kuti haisi nyore kunochita basa rinosapota vanhu vakadai. So maybe ndingagodzidza dzimwe nzira dzekumirira kodzero dzavo.
Studio 7 yaedza kunzwawo divi rehurumende panyaya iyi, asi vakuru mubazi rinoona nezvenyaya dzevechidiki vanga vasiri kubatika panharembozha dzavo. Asi gurukota rezvedzidzo yepamusoro-soro vaEmon Murwira vanogara vachikurudzira vechidiki kuti vashandise mikana yese inowaniswa nehurumende pamwe chete nevemabhizimusi uyezve nemasangano akazvimirira yekuti vakwenenzvere maitiro emabasa avo. Ko vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoita sei chaizvo? Amai Archer Nepa vanotsanangura:
If you are interested in applying, you can go to MandelaWashingtonFellowship.org.
Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanofanira kuenda padande mutande paMandelaWashingtonFellowship.org kuti vanzwe zvinodiwa. Munhu ane makore ari pakati pemakumi maviri nemashanu nemakumi matatu nemashanu anokwanisa kunyora tsamba achitaura kuti nenyaya yei achida kupinda muchirongwa ichi.
Anoongorora nyaya dzevechidiki uye ari mukuru wesangano reSigns of Hope Trust, Samantha Sibanda, anovawo akambopinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, anoti zvakakosha kuti vechidiki vapangane mazano sezvinoitika nechirongwa ichi.
Semutungamiriri weorganization non-profit, ndakawana mukana wekuwana mapartners nemafunds uyezve exposure, kuonawo kuti vamwe vanozviita sei mune dzimwe nyika. Saka ndakawana inspiration yakawanda.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chava nemakore 10 chichiitwa mushure mekuvambwa nevaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, uye gore rino vechidiki vemuZimbabwe vanosvika makumi mana ndivo vachawana mukana wekunodzidza vari kuAmerica kwemavhiki matanhatu. Kunze kwe mikana iri kupiwa neAmerika iyi, hurumende yeBritain ine chimwe chirongwa chinonzi Chevening, chinopawo vechidiki mukana wekunoita zvidzidzo zvepamusoro-soro pachena kuBritain. Vanoda kuziva nezvechirongwa ichi, vanokwanisa kuchayawo nhare kumuzinda weBritain muHarare kana kuenda pawebsite yakanzi chevening.org. Mukana wekuenda kuBritain uyu wakavhurwa kusvika musi wa 5 mbudzi kune vanoda kuenda kuBritain kubva muna 2025 kusvika 2026. Hurumende yeZimbabwe inopawo vechidiki kunyanya vari kumaruva nevarombo mukana wekunodzidza kunze pasi pechirongwa chePresidential Scholarships Program. Mukana uyu wakavhurwa kusvika musi wa 31 ndira gore rinouya uye vanhu vanokwanisa kunzwisisa nezvemikana iyi kubudikidza nemakurukota avo ematunhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Dini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo bazi re United Nations World Health Organization raparura homwe yemari inodarika zana remamiriyoni emadhora kana kuti US $135 million kurwisa dambudziko rechirwere chempox. Nyanzvi munyaya dzezvirwere dzanga dzichiburitsa mashoko ekuti utachiwana uhu hwaive kushanduka nekukurumidza zvopakuti kuhurapa kuti netsei. Vanhu vanoda kusvika kuzviuru zana vabatwa nechirwere ichi icho chaurayo vanhu mazana matanhatu negumi nevashanu kana kuti 615 kunyanya muDRC. Chirwere ichi chapararira kunyika dzinoti Burundi, Cameroon, Central African Republic, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, South Africa, Sweden, Thailand, na Uganda. Russia nasiya rwisa Ukraine nezvombo zvemuchadenga gumi uye zvimwe makumi masere nechimwe zvemhando yendege dzemadrone zvikanga zvichipinda muUkraine muzuva repiri ichiita izvi. Vanhu vashanu vakuwara uye Ukraine inoti yakwanisa kudonedza zvombo zvakawanda pachiitiko ichi. Russia inoti yadonedzawo ndege dzemhando yemadrone shano dzanga dzichibva kuUkraine. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zviri kuitwa neRussia zvekubhomba magwenya emagetsi kuUkraine, izvo zviri kusiya vanhu vari murima. VaBiden vavimbisa kubatsira Ukraine vachiti Russia haisi kuzobudirira muhondo iyi. Panguva yehurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vari kuti mari yemunyika yeZIG yakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT yakazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu pamwedzi mumari yemunyika kana kuti inflation yepamwedzi yave kutanga zvekuita chamuramba mhuru. Mumashoko akaburitswa neZimstat nezuro, mitengo yezvinhu mumwedzi uno wanyamavhuvhu kana kuti inflation inonzi yakakwira nezvikamu 0.5% kubva pazvikamu minus 0.1% mumwedzi wachikunguru. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku kuri kukonzerwa nekuderera kwesimba remari yemunyika pamwe nekukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari.
Saka maauthorities anofanira kumake sure kuti vanostabilize ispenya yeexchange rate. Ndokunyaya yabva pressure ikoko on mitengo yezvinhu. Exchange rate yakaderera. Zvinoaffecta makosti ekuimporta, makosti ekugadzira zvinhu, makosti ekuprovide maservices. Saka zvinoita mitengo ikwire. Saka tinofanira kumake sure kuti tastabilize exchange rate. Kuza asandi nyore, isipatakarasa kuti demand yemayusa iroramba yakakwira.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeFinks muzvare Happiness Zengeni, avanoti kushaya simba kwemari yemunyika zvikuru kumusika mutema ndiko kwave kusunda kukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Exchange rate kana kuti value yeZIG pamusika mutema alternative market yaka kwira taka famba kubva panreti ya 1920 ezvinezvi rate rapa 2425 izvi zvinoita kuti inflation ikwire nokuda kwe devaluation inenge ichitika on the currency.
Muzvare Zengeni vanotiwo mitengo yezvinhu mumadhora ekuAmerica yave kukwirawo zvichikonzerwa nemamiriro akaita zvinhu munyadzi zvematongerwo enyika mupasi rose. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muchinafundo Elliot Masocha vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu munyika zvinhu zvinotarisirwa nekuda kwekuti vemabhizimusi vazhinji vari kuwana mari yekunze voga sezvo hurumende isiri kukwanisa kuvawanisa mari yavanoda.
Zvikare pane zvakawanda zviri kuvhiringa mabhizimusi vachiruza mari zvakaita sokushayikwa kuri kuita magetsi kunozoita kuti mvura inge ichishayikwa zvekare. Saka zvinoitika ndezvekuti pose panoruza vamabhizimusi mari vanotoiwana nokukwidza zvunhu muzvitoro zvavo.
Asi iko kukwira kwemitengo yezvinhu uku kunokanganisawo zvakadii raramo yeveruzhinji. Muzvare Zengeni vanodzoka vachiti
izvi zvine impact nokuda kwekuti takushandisa mari yakawanda kuti tive tinotenga chikafu nemaservices muekonomi zvinokwadza homwe dzedu as individuals.
Zimstati yakati mitengo yezvinhu zvinotengeswa zviri mumadhora ekuAmerica yakakwirawo ne 0.3% mumwedzi wanyamavhuvhu, ukuwo inflation yepagore mumwedzi wanyamavhuvhu mumadhora ekuAmerica yanga iri pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kunonzi nezimstati kwakanyanya kukonzerwa nekukwira kwemitengo yezvekudya pamwe nezvinwiwa zvisingadhake. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo zvikuru kumigano yematunhu anoti Texas, New Mexico, Arizona neCalifornia. Nyaya iyi iri kukonzera gakava rakakura pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kumirira bato reRepublican Party. VaTrump vanoti kana vakasarudzwa vachadzinga vose vasina magwaro ekugara muAmerica, ukuwo amai Harris vachiti vachatsvaga nzira dzekuti vamwe vavo vava nemagwaro ekugara muAmerica uye vachidzora bhiri rakambowiriranwa nemapato ose mudare reParamende kuti patorwe matanho ekugadzirisa dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice, Advocate Kennedy Masie vanogara kumugano weAmerica neMexico kuTexas.
Nyaya yeimmigration inyaya iri kutaurika pamaelections anaya, nekuti tinoona kuti pamakore apfuura pakaita an upsurge of anganzi maillegal immigrants aipinda nekusouthern border, especially nzvimbo yakaita sena Texas nekuna Arizona. Saka vanhu especially vari kumastates yaya vanhu vari very concerned nenyaya dzeimmigration, zvokuti tarisiro yavo ndeyekuti mutungamiri achazopinda anofanira kuadresa maissues iyaya.
Makatarisa mapato maviri iwaya reDemocratic Party riri kutungamirwa naamai Kamala Harris nereRepublican Party ravaDonald Trump, munoona vachibata sei nyaya idzi?
Zviri pachena kuti vari kunyanya kufambisa nyaya yekuda kuchinja kauti kuda kustopa yatingati illegal immigration ndi vaDonald Trump. And then tinoziva kuti ivo pavanga vari pachigaro vaitaura nyaya yekuvaka ewall iri kuenda through southern border ichikatondana Arizona. Saka iyi nyaya iyi ndo nyaya yavaramba vachingotaura pakampeni yavo yekuti kana vakapinda kana kuti vakadzorerwa pachigaro vachapedzisa basa ravo ravanga vachiti rokuvaka mudhuri kana wall kusouthern border ichastopa immigration. But tichitarisawo kumadhemocrats kuna amai Kamala Harris, tikuona kuti ivo vari kutaurawo zvekare nyaya iyi. Vari kuti panguva yanga varivo vice president and vaBiden vari president vakazama nepese paigona kuti vaite anganzi maimmigration reforms kuti pastopo nyaya iyi maillegal immigration. And takaona kuti vaBiden vakaisa mutemo zvekare wakaita kuti paite atikati limitation yevanhu vanova vachipinda munyika munomu vasina mapepa kana kuti nekusoven boda ikokoko. So kuti statistics dzikutaura kuti vanhu vanenge vakadzikira kupinda kumaboda ikoko. But tikuona zvekare kuti nyaya yeimmigration muno muamerica haingori nyaya yekuti vanhu vanofakungodzingwa muno muamerica kana kuti mailegal immigrants vanofanira kudzingwa muno muamerica. Inyaya inofanira kuve ichichinja mutemo weimmigration kuti maimmigration immigration laws. Nekuti pakasachinjwa mutemo pakasaita mareforms mutemo pachangowanikwa zvekare nyaya dzichingova dzichiita haunt kana kunetsa atingati maadministrations achazouya kumberi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Jokutenai neStudio 7 yamunotipa mukutaura naMugeza. Ini ndiri kuti pasvika nyaya yeZimbabwe apa hapachade kuti titarise kuti tiri kuendepi. Pasvika nyaya yeZimbabwe hapachade kuti titarise kumachino kuti tabvepi. Kwatabva nekwatiri kuenda taakuchikuona. Izvozvi tiri kutarisa kuti makore eshe ataita kumashuro taiita zvakwana. Ende futi chandiri kuda kukudza ndechekuti hatisi kuchapinda mumastreet isusu tarohwa zvakwana. Hatisi kuchapinda mumastreet tisina zvinotidzivirira. Tichatoita way forward kuti tikwanise kuonawo chinhu chinotidzivirira kuti tikwanise kusunungura. Zimbabwe haichadi kuitora hana yakapfawa kana mwoyo munyoro. Yakuda kutotorawo zvokuzvirwirira kodzero dzako. Nekuti vanotirwirira kodzero dzacho vacho ndovazara majere. Munoona vamwe vasuka paairport, vamwe vakapambwa usiku, vamwe nanhasi havazikanwa kuti vari. Pasvika nyaya yeZimbabwe pakuda unit. Ndiri kutaura saMugeza kuti hapachade kuti tiwanzire pamuromo sepinjisi. Pakuda kuti tione way forward kuti todii. Tinokumbirisa vanhu veZimbabwe kuti pepukai svinurai.
Mangwanani, mangwanani akanaka Studio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti imi musatifundutsira kuti hehe saisa manzwe kunyomba hehe zvamunotaura hazvinei neStudio 7. Hatina kwatakarerekera. Imi ndimi vanhu vakarerekera kusani. Wai muchitiramisa kutaura zviri pamwe pedu. Tikaenda kunaudze sindevele gepsi dhuva hambudaro anongorava zvanyogwa nevateereri opedza ofara nawo. Imi munoti hehe musanyomba hehe hatina kwatikarerekera. Ndimi vanhu munekwa makarerekera. Munoisha here zano yacho? Munoisha here? Regai tirerekere. Munotozva takarerekera asi nemiwo makarerekera.
Kwazvai kwazvai ipapo apa Studio 7 ipapo vanotaura kuti hanzi kuvandudza bumbiro remutemo arumeka. Rinovandudzwa chii? Roramba richingoti kana uyo uda kuita zvandaita uri tingari vandudzwe. Pakapinda amwe varume vanotipatisa kutipusisa chaiko chaiko kwatinoitiswa. Muzimbabwe hamuna vanhu here kana kuti chii chaizvo chaizvo? Chero mukanyati godhisi neeti yacho iyoyo inandisi kuona kwazviri kuenda.
Studio 7, Studio 7, maswera sei. Ndongoda kuti ngotaurawo pane zviri kuitika muZimbabwe nemutemo uyoyo wekuda kusundira vachiwenga kure. Takangozviona kubva pakutanga izvi kuti vagovera vanoda kuti vashandiswe. Vanoda kuti vashandiswe. Tokumbira kuti maopposition members ose kusanganisira nevedu mukomavo madhuku avo ngavataure kaizvezvi. Ngavangorega ngoti chamisa 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 izvezvi akangozvinyararira. Munhu akangozvinyararira haana pati yaainawo. So tiri kukwidzira kuti vane mapati ngavasimuke vave against chami against munangagwa because zvokuti Guinness nemunhu asina chinhu chaari kukombita futi muZimbabwe akambozvizororera ka. That's useless. Ndine madhuku pamadhuku avachipinga.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mazwi, tumirai paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi apo tiri kutarisa nezvingangowanikwa nevechidiki kuZimbabwe Agricultural Show. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zimbabwe Agricultural Show yovhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika yeMozambique vaPhilippe Nyusi. Matareo dzimosva oramba kuti vakasungwa pamberi pemusangano weSadic vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isikati senda bakuvi VOA Ndebele.